makadi zvenyu mukomajonga ndinotenda kupindawo pachirongwa chenyu makadi zvenyu vatereri zvemusic ndozvedu zvimwe zvese isekondari asi semubvunzo wamabvunza indakatanga as a teacher kuzimbabwe primary school trained teacher uye ndakatoitawo degree zvekare ndichiri kuzimbabwe ndokuzoya kuno ndokusweta kekare primary school teacher ndikaita employability tutor ndikatoita lecturer ndokuzoitawo mental health nursing ndiri munhu akafunda zvokutosvikawo kuphd level saka pandiri kuita mental health nursing ndiri kuzviita with the aim yekudzokera again kunoticha kuyunivhesiti ndaakushanda mudivi rezveutano ndichibva kueducation kwandakanga ndiri semunhu anongofarira kugara achichinja chinjawo zvake ndingati ndo zvandinoita ndiri kuno kuuk tinoita zvinhu zvakasiyana siyana kana mamwe mabasa munofunga kuti akazvidzika takatombotangawo nawo
mukoma Louis mataura mabasa akawanda amunoita asi tiri kuona kuti makawandira kumimhanzi chii chinokukwezvai zvakanyanya kuti munge muri kumimhanzi
maita zvenyu mubvudzi wakanaka inini ndine passion panyaya dzezvemumhanzi izvi chinhu chiri mandiri ndinonyanya kuda kuparidza saka mukuparidza kwandinoita dzimwe nguva ndinopedzisira ndaakunzwa kuda kuimba togoti kana kuti ndozvitaura ndozviimba ndoshedzera whatever way yandingaite kuti shoko ramwari ripinde muvanhu saka inetenge iri some form of preaching saka zvinondiita kuti ndide kuramba ndichishandira mwari saka ndozvakabva zvatoita kuti chinhu chacho chinyanye kukura mandiri of course ndinombozoimba dzimbo dzakasiyanawo sekuti dzerudo kana kuti ndafunga kwedu kuzimbabwe kama kambori dzalast time kana kutiwo vana anabhera nedzemudiwa wangu zvinhu zvandinongoitawo nekuti handingatadziwo zverudo
saka mimhanzi yenyu iri kutambirwa sei mukoma Louis
ini ndiri munhu anoda kutenda mwari zvakanyanya mukoma Jonga mimhanzi yangu iri kugashirwa zvakanyanyisa kuno zvese nekuzimbabwe I think mukaenda kuzimbabwe mukabvunza vanhu vatatu vega vega hapashaika anoziva Louis Ngara crowd music yangu yatopambira zvakanyanya kumaredhiyo ndenge ndichingonyanya kuridzwa pamatv pese vanhu vazhinji mumagroups mese ndakapinda magroups akasiyana siyana ndinotaura nevanhu uye handidadire vanhu ndinowirirana nevanhu ndichinzwanana navo ndichidayira kuzvichemo zvavo muno music yangu yakanyanyisa kuzikanwa mudiaspora pandakaridza song inonzi ndafunga kwedu kuzimbabwe yakapa vanhu marozi memories about home saka zvakabva zvabatsira kuti music yangu inyanye kuzikanwa nekudiwa home and away kunyanya patakazoita vana masongs akaita sana ndisiye regai zvikurirane zvakabva zvatonyanya kunakidza and now taakuita masongs ekuti tichanotongwaya kanove kari kunakidza vechidiki zvese nevechikuru
mune vamuri kubatsirawo here mubasa renyu irori remimhanzi
ini ndabatsira vanhu vakatowandisa zvikuru ndinotobatsira vaimbi kuti varekodhe nemari yekurekodha kune vamwe ndakatovabatsira ife achitove maalbums ese kune vamwe even mari yekugadzira mavhidhios chinhu chandakaita kwenguva refu zvekuti ndakatombodedhiketa nguva yangu zhinji nepfuma yangu kubatsira vamwe at the expense of my own music asi ezvinezvi ndaakushandawo futi mage yanguwo ndakabatsira zvakanyanya takatombozama tumwe tumaprojects kunyanya negroupu rezimbabwe gospel artists whereby taitopa vaimbi kamari kekutanga kabhizinesi kana vaita zvo zvavanoita vanotidzosera hafu ivo vosarawo nehafu topowo mumwe towedzera toramba tichidaro tichivadaro vakasiyana siyana zvinove zvinhu zvakabatsira kwazvo saka ndinongowanikwa muchibatsirana nevamwe hapana chazvakanakira kudya wega ukadya wega kana kuti ukazviunganidzira kana mabhanzi ako achinge azara mwari vanogona kuti you fool you are going to die tonight
ndidi kudzakwe
ko vamwewo vasingaite zvemimhanzi munobatsirawo zvakare here
ini ndichishanda negroupu rangu rinonzi Louis Ngara fun group ratinoti LNFG tinobatsira zvakanyanya tine nguva yekuti tinoto mboita scout kutsvaga vanhu vanenge vachinyanya kutambudzika tichivabatsira sokuti totongogadzira kana kutoti toti a certain amount kumunhu dzimwe nguva futi ndinoshanda nevanhu vanenge vakaremara vanenge vaine utera hwakasiyana siyana tinovatsigira zvakanyanya mugrupu medu muno tonyanya kuya vanhu vakadaro nekuti tinoshanda pamwe chete navo tichibatsirana navo chinoye chinhu chakanaka pamberi pamwari nguva zhinji vanhu vemugrupu mangu vanonditsigira zvakanyanyisa uye ndoda kutenda nemaresources avo nekuti haasingori maresources angu chete nekuti vanhu vemugrupu vakatohakira kumweya wacho wekubatsira saka tinongobatsira tese takawanda ndo zvatiri kuita mukoma jonga uye tiri kungoitira Zimbabwe yese kwakasiyana siyana hatingoitira nzvimbo imwe chete
tinonzwa vaimbi vakawanda vachichema nenyaya yekubirwa mimhanzi yavo inganzi pachirungu piracy imi muri kuibatawo sei dambudziko iri
piracy iyoyi yacho iri kutoitwa inotondibatsira ndo inotoita kuti music yangu iende mberi zvokuti dai kuide vanoda kutoba music yangu achiita zvaanoda nayo ngavaite nekuti ndiri kuimbira mwari kunyaga saka anenge aba basa rikapinda muvanhu basa ramwari rafamba
tinonzwa vamwe vachiti kusina mai hakuendwe imiwo matambudziko aya pamuri kusanganawo nawo kwamugere ikoko
dambudziko guru ratinonyanya kusangana naro ngatitangei nemusic ndeyekuti kana tichirekodha tiri mudiaspora hatisi kurekodha tiri kumusha kwedu kuna amai nababa kwatinoziva tikaenda apa tinonowana chakati tikaenda apa tinonowana chakati tinowana producer nhingi tiri kurekodha tiri munyika yekuti kana vachitoridza vanoridzo zvavo zvechirungu saka tinozopedzisira taakuenda tichida kunobatana nemaproducers ari kuzimbabwe nekuti we find it a bit difficult kuti tiwane mashandiro atingaite pamwe chete nevanhu vanenge vari kunoku vasiri kunyatso kunzwisisa zvacho zvatinenge tichida then tinoitawo matambudziko ekusarurwawo for example kumabasa asi kusina mai hakuendwe kusiri kwako hakuzi kwako asi tiri kurarama zvakadaro
saka mune chikwata chamunoimba nacho here
ini ndinoimba nevaimbi vakasiyana siyana ndiri munhu anofarira kushanda nevamwe ndinofarira working together tichigara pamwe chete tichishanda pamwe chete tichibata tose kutotanga natau mudzimai wangu muimbi saka ndotoshanda nemuimbi ndoimba nemuimbi mainini vandinoshanda navo rodha muimbi zvekare zvino ndinoimba nevaimbi vakasiyana siyana ndinomboimba navana Forget Kuweyo ndinomboimba navana Tinashe Mupamba Washe ndinoimba vana Kudzi ndinoimba nevaimbi vakaita sana vana Ngolomi ndinoimba vakasiyana siyana ndangogara muimbi wese anenge achingogona kuita basa kuzimbabwe ndinongoimba naye tashanda nevakasiyana siyana
ko vanoda kukubatai vanokubatai sei
Lowisingara, 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 Lowe Lowe. Kune vanenge vachida kundibata makasununguka. Anytime, ndinodera kana mukanditekstira ndino texta back chero katadza kukuderai musi wamandifonera ndinowana nguva yandinoto kufonerai chete. My phone number is +44 UK 78 599 0108. Tsvagaiwo music yangu ku YouTube. Louis and Taungara Musicians pa Facebook munongoya muchinditsvaga Louis Ngara zvese nekupage kwangu ingori Louis Ngara pese pese kana kutwitter Louis Ngara bye.